Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 19 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yekuti vechidiki vanhu vanekutambura nenyaya dzenyika idzi. Saka vanhu vabva vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti zvinobvumidzwa kudemonstrata. Saka vanhu vabva vangoti rega itibude tidemonstrate. Saka ndozvatangoita zviri pamutemo.
Vechidiki vemDC voratidzira muHarare maniro ano vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Chiri kungo chinhu wese abva nepo chinoteerana naye. Saka uine kuzoona kuti akatomborwara flu-like illness. Takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuWilkins.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuChina nezuro choongororwa chirwere checoronavirus kuWilkins Hospital muHarare. Hurumende yomisa kukwidzwa kwemari dzekunyora bvunzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vechidiki vebato reMDC varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vechidiki ava vazoguma voita hwakiti nagonzo nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abanda sachigaro wevechidiki mubato reMDC mudunhu reHarare vaStanley Manyenga.
Inyaya yekuti vechidiki vanhu vanekutambura nenyaya dzenyika idzi. Mukaona hanzvadzi dzedu dzaakutirasira chimiro zvinonyadzisa mukati memhuri, zvinonyadzisa mukati medu meZimbabwe. Munoziva netsika nemagariro nemakudzirwo atakaita. Asi nenyaya yenhamo kungotaura kuti nhamo yatinetsa sevechidiki nekuti upenyu hwepamberi huri pamusoro pedu. Saka vanhu vabva vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti zvinobvumidzwa kudemonstrata. Saka vanhu vabva vangoti rega itibude tidemonstrate. Saka ndozvatangoita zviri pamutemo.
Saka mapurisa maaziviso here nokuti tinonzwawo kuti mutemo unoti mutange maziviso mapurisa.
Mapurisa akaziviswa kubva gore rapera zvamunoziva maapplications yedu nechichi. Vanozviziva kuti gore rino inguva yekungoita mademonstration. Hatingarambi tichigogodza tichingokumbira. Igaro kuziva kuti vana veZimbabwe vane nzara. Like any time vanhu vanongomuka vachitongodemonstrata. Zviripo pamutemo. Saka zvekuzivisa regai ndibva ndatotaura panapa kuti regai tivazivise semapurisa kuti kubva izvezvi tichiendera mberi tange tichiita majemo edu ndofunga tabva tatoziisa anenge akati wandei tienda takadaro.
Mune kwamuri kunosiya petition here kana gwaro renyunyuto kana kuti kungoratidzira chete muchingotenderera muguta?
Petition tichazotonyora zvakanaka. Nhasi munongoziva vanhu vane zara havana timetable. Vanongoerengana vasumuka vachipopota vachitaridza kushatirwa nekushunguridzika nezviri kuitika. Asi tazourirana kuti no ngatichigare pasi tichinyore petition yatichazopa kwatinonopa kwatinofungidzira kuti ichaenda inokwanisa kuzvita. Asi zvanhasi nezvaitika ndezvevanhu vangoratidza kuti zvanyanya izvi. Saka vanhu vangopinda musi.
Saka muri kupedza nguva kuratidzira kwenyu?
Uku kwakungoenderera mberi hazvichamisiki nekuti munhu wese akungofunga kuti nzara ikasatosumuka hapana munhu achanzwa nzara epanexido. Munhu akuzviziva kuti nzara iri kurova munhu wese. Mukatarisa pa-one hour yatendererwa hapana kana mhirizhonga kana kuputwa kana kutorerwa kwaita munhu zvino. Asi mapurisa asvika izvezvi vakutanga kukanda matiegasi vachirova vanhu zvinova kuparadza midziyo iyaya mai.
Awo wanga warisachigaro vechidiki mubato remDC mudunhu reHarare vaStanley Manyenga vachitaura vari parunhare muHarare makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Pane chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidzimai chakabva kuChina chikasvika munyika nezuro chaendeswa kuchipatara cheWilkins muHarare kuti chiongororwe chirwere checoronavirus. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirwere zvekutapurirana Dr. Portia Manangazira.
Mudzimai chiZimbabwean anga azere kuChina saka akasvika nezuro achibva nekuGuangzhou. Bati patanti kutrakiriza isi yake akambogara kuWuhan. Sekuziva kwenyu ndoko akagodza dambudziko recoronavirus kana tikutarisa dunhu reChina. Saka patakamutambira akatiratidza medical clearance yakabva kuChinese Health Authority. Yaiti hongu akarwara flu like illness but matesta akaitwa kuChina ikoko akaratidza kuti haana utachona hwemhando yecoronavirus. Asi isusu kana takatarisa machest definition yedu patanga tikumbotaura mazuva apera kuti tiri kutevedza vashanyi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kubva kuChina nedzimwe nyika dziri kusvika 25 dzavanhu dzakaita dambudziko recoronavirus. Chiri kungoti munhu wese abva neko chinocherana naye. Saka uyu nekuzoona kuti akatomborwara flu like illness takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuWilkins nzvimbo huru yekumaneja makesi ecoronavirus muno muZimbabwe. Saka ikoko ndokwaari makesi akatorwa takamirira kunzwa umboo hwekuti ane utachiona here kana haana kana asina tinenge taakumurega zvake achienda.
Mudzimai uyu ari kuratidza kurwara here pari zvino?
Pari zvino ari stable, haana temperature yakakwira, haana zviratidzo zvemunhu ari kurwara zvakaipa.
Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende nhasi yamisa danho rekukwidzwa kwemari yebvunzo dzeordinary neadvanced level rainge ratorwa neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiitiko chafarirwa nevakawanda kusanganisira vadzidzi, varayiridzi nevabereki, gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo mari yainge yataurwa neZimsec ichienderana nemari inodiwa kunyora bvunzo dzegore rinouya, hurumende yaona zvakakodzera kumbomisa kubhadharwa kwemari iyi zvichitevera zvichemo kubva kune veruzhinji. Vati mari itsva ichaziviswa kana nhaurirano dziri kuitwa nebazi ravo pamwe navose vane chikuita nebvunzo idzi dzapera. Asi vati pari zvino vabereki vanofanira kubhadhara mari dzavaibhadhara kare. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti mari yebvunzo inofanira kutobviswa.
My examination fees hafanhi kutomborivhaiswa, anofanirwa kuti abviswe zvachose. Tiri kutarisa ticharamba tichitaura nehurumende tichishandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti zvisvike pakubviswa zvemy examination fees zvisvike pakubviswa.
Munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti vana veZimbabwe vakabatana zvinhu zvinofamba. Vati apawo hurumende yaterera vanhu uye ndizvo zvainofanira kuita nguva dzose. VaMajongwe vati mari yebvunzo inofanira kubuda mubhajeti renyika.
Maexams anofanira kubhajetwa for mucabineti. Panenge pachiitwa bhajeti naminista kuti vana vachanyora vese. Zviri pachena kuti vabereki vakawanda vaisimbobhadhara mari dzezvikoro nemaexam fees nemombe. Zvino mombe dzakapera netungundu, mombe dzakapera nefoot and mouth, mombe dzakapera nelistoriosis.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzivore vanoti kunyange hazvo vafara nezvaitwa vacharamba vachirwisa kuti mwana wese muZimbabwe awane dzidzo zvisinei kuti murombo here kana kuti anowana.
Tinozvitambira zvauya nehurumende, asi chekutanga tinoti pressure yatakaisa hatidzoki kumashure.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomira vabereki vemuzvikoro, reNational Association of School Development Associations and Committees, vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti hurumende yatambira zvichemo zvevabereki. Vatiwo mune ramangwana hurumende inofanirawo kunzwawo vabereki nevarayiridzi navose vane chekuita nebvunzo vasati vakwidza mari yebvunzo.
Saka tinoti isusu tichienderera mberi dai hurumende yaramba ichigara nesu pasi tichiona kuti tingazvifambisa sei sezvatogara tichiita patogadzira mabhajeti soro.
Mumwe mugari wemuHarare, Success Majaramepo, audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Kudzidziswa kwaitwa exam fee nehurumende chinhu chakanaka. Waindogodaro pawakakwidza exam fee ka zvese kunzira kuti vamwe wakawanda especially vari kumarural areas vazotadze kunyora maexams.
Masvondo maviri apfuura, Zimsec yakakwidza mari yebvunzo dzeone A level. Zimsec yakazivisa kuti chidzidzo chimwe cheO level chainge chave kuita zana nemakumi mapfumbamu emadhora, kubva pamadhora gumi nemashanu. Kwozotiwo chidzidzo chea level chimwe change chave kuita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora, kubva pamadhora makumi maviri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasazvitutumadze vachiramba kuita nhaurirano navo, vachiti ruzhinji rweZimbabwe rwasvika panguva yakaoma kuburikidza negakava riripo pakati pavo vari vaviri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitara nevatore venhau pamuzinda webato ravo nhasi vachamisa vati kutenderera kwavakaita nenyika yose mumavhiki maviri apfuura kwakaburitsa pachena kuti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika pamwe nenzara yakatarisana nenyika. Kunyange hazvo gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa vakati nyika icharamba ichishandisa mabond notes, vachamisa vati zvatove nani kuti nyika idzokere pakushandisa madhora ekuAmerica.
Mari inokundwa simba nokuti vanhu havana temba nayo, vanhu havana simba nayo. Saka izvozvo zvoda kuti zvigadziriswe, asi vanhu vari kuti ngapambowane US dollar kusvika tagadzirisa upfumi hwedu, tagadzirisa politics dzedu, tagadzirisa nyaya matongerwo yenyika. Zvese zvagadzirwa izvozvo zvotochizoti handei mberi.
Vachamisa vakurudzira vamunangagwa kuti vasazvitutumadze zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, asi kuti vabvume kuita nharurano navo senzira yekupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Vamunangagwa haasi mutorwa, ini handingazi ndiri mutorwa. MDC harisi bato rokunze kwenyika. Zano haisi mubvandiripo. Nyika inenge ine mapato. Mapato vana, nyika varidzi, vabereki varidzi. Saka zvakakosha kuti vana vabatane pamwe chete.
Zvatarwa navachamisa zvatsinirwa nemutungamiri webato reLabor Economists African Democrats muzvare Linda Masarira, avo vati vamunangagwa navachamisa vanofanira kutsvaga nzira dzekuti vagadzirisane nyika iwane kufambira mberi. Mutauriri wezano PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kuPoland yakaparurwa navamunangagwa kare kuti itungamirire nhaurirano dzemapato ose. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori munyaya dzezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana, asi vachamisa vanoti zvePoland kutungana kwembudzi. Panyaya yekuratidzira vamoyo vati MDC yakasununguka kuratidzira asi inofanira kuita izvi murunyararo uye zviri pamutemo. Imwe nengo yezano PF vaBright Matonga avo vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vati hapasisina mukana wekuti vamunangagwa navachamisa vagare pasi vari vaviri.
Handione vachawana vanhu vanopinda mustreet kunoita maviolent demonstrations. Vanhu vakazviona zvinoitika vakanzi endai mustreet, nekuti hauzive kuti vanhu vari kunodemonstrata vanhu vari kufarira zvamuri kuita kana kuti kwete.
Vachamisa avo vakati gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba vati urongwa hwavo uhwu hwave pachinhano chepamusoro vachiti ruzhinji rwezimbabwe harungakwanise kumirira saridzo dzemuna 2023 izvo zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika. Asi vamatonga vati havaone veruzhinji vachibvuma kupinda mumigwagwa vachiti hapana gakava riripo uye vacharatidzira vanogona kukuvarira mahara. Pakaratidzirwa neveruzhinji muna 2018 pakakuvara vanhu vakawanda, vamwe vakasungwa uye vamwe vakapfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Komisheni yakaongorora mhirizhonga iyi iyo yaitungamirirwa nevaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlante yakakurudzira kuti hurumende iferefete masoja anonzi akauraya vanhu asi hapana chati chaitwa pari zvino. Nemuvhuro sangano reEuropean Union rakakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze uye kuti vari muchiuto vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga vaferefetwe vagomiswa pamberi pematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti bhokisi rinozivisa zvinoitika ndege ichibhururuka kana kuti black box rendege yekuUkraine yakapfurwa neIran ikadonha mwedzi wapera rakavaudza zvikuru uye rakavaudzwa zvikuru uye harisi kuzoendeswa kune nyika ipi zvayo. Mutungamiri weCanada vaJustin Trudeau vanoti vakakurudzira gurukota reIran rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMohammad Javad Zarif kuti zvinokosha zvikuru kuti bhokisi iri riongororwe nevanhu vasina kwavakarerekera. Asi vaZarif vanoti Iran ine kodzero yekuongorora zviri mublack box iri kana kuvepo parinenge richiongororwa. Ndege yeUkraine International Airlines Flight PS 752 yakadonhedzwa nemauto eIran payainge ichisimuka kubva muTehran musi wa8 ndira ikauraya vanhu vose vakange varimo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoita zana nemakumi manomwe nevatanhatu. Sri Lanka inoti yabuda muchirongwa cheUnited Nations chemuna 2015 chaiongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe chete nemhosva dzakaparwa kuvanhu panguva yekurwisana kwaiitika munyika iyi. Mutungamiri weSri Lanka vaMahindra Rajapaksa vataura izvi zvichitevera zvirango zvakatemerwa neAmerica pamukuru wemauto Komanda Shavranda Silva nemhuri yavo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu muna 2009. VaSilva vari kuramba kuti vakarwisa zvipatara vachiti nzvimbo idzi dzakange dzichishandiswa nevairwisa hurumende. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vana vaurayiwa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vanopfurukidza mwero veAl-Shabaab. Bhazi rinonzi rarwiswa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweKenya. Mutauriri wemauto eKenya anoti bhazi iri range rakatakura vanhu kubva kudunhu reMandera Country richienda kuguta reNairobi. Dunhu reMandera riri pamuganhu weKenya neSomalia. Political Actors Dialogue kana kuti POLAD inoti ine urongwa hwekuita nhaurirano nenyika dzekunze zvikuru dzakatemera vamwe vakuru vehurumende zvirango kuitira kuti Zimbabwe itange zvakare kudyidzana nenyika idzi. Poland yakatoumba komiti ine vanhu vashanu ichatungamirirwa mukusimudzira nhaurirano idzi iyo ichange ichitungamirirwa nemutungamiri webato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vachitevedzerwa naDr Willard Mugadza vebato reBethel Christian Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mugadza kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuenda kune nyika dzekunze.
Okay, plani yedu chakaita a work plan re-engagement chaitofanira kunge takatobuda kare, but ikwe zvimwe zvii hatisati tabuda. Vavaridangeaitakabuda muna kukadzi uno kuti tiende kuSouth Africa, taida kuti tinotaura navapresident Cyril Ramaphosa vasati vaita mutungamiriri weAU. Isho yataida kunovareizira ndeyekuti varambe vachipusha kuti pave nekutaurana pakanaka pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa. Chimwe chinhu chataida kuti tibudire tinovaona vasati vapinda pachigaro chavo chekuita chese muAU ndechekuti iyo tikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose, but secommitte yePoland takati pamwe akambonzi suspend way hurumende yedu yopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezwa yatingati compliance nezidera, for example. Then kana tapasa test, so to speak, tochizoti chibvisai zvachose, nekuti tinonyatsoziva kuti masanctions anonzi ari targeted zvavo kana pari pabepa, but mupractice anoafecta vanhu vazhinji.
Ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini?
Tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuAmerica. Programu yedu iri kuti kupera kweMarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuAmerica, but zviri subject kuapprova yehurumende kuti mari dzacho dzinowanikwa here dzekuti tifambe kana kuti kwete. Kana dzadzi mari dziripo tichafira kuya kuAmerica, uye tiri kutarisa kuti tigoenda futi kuLondon.
Pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika, pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuro nevekunze vekure kureko, munoti?
Iwoyo mubvunzo unopfundurwa nevazhinji. Saka sePoland tine macommittees anoshanda on local issues, toitawo committee yedu yatiri kutaura nezvaiyi.
Vangu ari mutedzeri wasachigaro wekomiti yePoland inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Willard Mugadza, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vakuru vemaindastry vanoti kuve nemitemo isina kujeka uye kuchinja-chinja kwemitemo ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti mumaindastry musaitwe zvinhu zvinobatika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pave nekubudirana pachena pasina kurovaimbwa pakavigwa mupinyi pamusangano waitwa nhasi mumulawayo pakati pevemaindastiri vemabhizimisi negurukota remaindastiri Dr. Sekai Nzenza. Mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, mudunhu reMatabeleland, vaShepherd Chawira, vaudza musangano uyu kuti gore rakapera kushanda kwemaindastiri kwakadzikira kubva muzvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana. VaChawira vati kuchinja-chinja mitemo ine chekuita nezveupfumi kunoitwa nehurumende ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti maindastiri arambe achitatarika.
Takazvitambira kudhani karenzi yedu. Pachaka kuti nesa ndiyo government iri kuramba ichienda ichingonobvumidza vamwe kuti vatengese United States dollars. Saka tava kuti government itipe clarity ipapo.
VaChawira vati hurumende inofanirwa kukoshesa kumutsurudza makambani akaita seZisco Steel uye kuona kuti National Railways of Zimbabwe neWangi Colliery zviri kushanda zvakanaka, vachiti makambani aya akakosha zvikuru mukumutsurudza maindastiri munyika. Vati kudomwa senzvimbo yeSpecial Economic Zone kwakaitwa nzvimbo yemaindastiri muvulawayo kwange kuchagona kubatsira kumutsurudza maindastiri muguta iri, asi hurumende yakachinja mitemo yavati yave ichabatsira kuti izvi zviitike.
Vanhu vari kugadzira for import substitution havachabhenefiti. Zvakare malicense holders havasi kukwanisa kutengesa neforex. So takumbira minista kuti vaongorore chirongwa ichochi.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaGolden Muoni, avo vataurawo pamusangano uyu, vatsinirawo maonero avachawira vakati maindastiri nemabhizimisi munyika ari kutatarika nekuda kwekuti mari yemuno haina simba, vachitiwo hurumende inofanirwa kuita kuti izvi zvigadziriswe.
Tinoda karenzi yakadzikama isingamhanyi-mhanyi kuitira kuti vema business vakwanise kuronga zvinoenda mberi.
Vamoone vati hurumende haifanirwe kuramba ichichema nerekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumavirira. Vati kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveminda zvinogona kubatsira kuti nyika iwane chikafu chakakwana zvobatsirawo kumutsurudza maindastiri. Dr. Nzenza vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa chose matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevemaindastiri.
Industry edu haazi kusimukira nendava yekuti havana ma raw materials. Ma raw materials aya ndiye kuimporta. Kuti uimporte zvinhu unofanirwa kutenga uine foreign currency. Ndoo rimwe dambudziko. Rimwe dambudziko ratiri kuziva zvendere kuti magetsi kozoya mvura. Kozoya kuti vari kuti informal sector iri kunyanya kukura kuvapfuura ivo. Zvese izvi tateerera seMinistry of Industry and Commerce. Pakuteerera uku hatingabva tati solution tinayo nhasi.
Dr. Nzenza vati vachapera kudare remakurukota zvose zvakurukurwa pamusangano wanhasi. Vachitenda kuuya kwaDr. Nzenza kuzosangana navo, mutevedzeri wemukuru weCZI vaJoseph Gunda vati hurumende inofanirwa kusiya tsika yekutaura zvaisingazoite. Vakatiwo vemabhizimisi nevemaindastiri vane chisvambe chikuru chekuti vashande pamwe nehurumende kuitira kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munau dzemutambo, mutambi wemuZimbabwe wetsiva ane mukurumbira pasi rose Charles Manyuchi ari kupinda munhandare yeCity Sports Center kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation sezvakatarwa pamutemo. Michael Kariati anotitaurira kuti Manyuchi ari kusangana nani iko zvino.
Mashoko atatambira anoti Manyuchi ari kupinda munhandare musi wa 3 kubvumbi kurwana Mahomad Seibala wekuUganda kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation reuremu hwemiddleweight iro akatora arova Diego Calado wekuArgentina muna Gunyana 2019. Manyuchi naSeibala vari kurwira bhandi reWorld Africa Boxing Association iro risina akaribata pari zvino. Mutambo uyu waifanirwa kuitirwa kumusha kwaManyuchi kuChivhu, asi izvi zvazoshandurwa uchiiswa munhandare ine mukurumbira munyaya dzetsiva munyika yeCity Sports Center. Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muteveri wemutambo wetsiva vaJohn Langwani vanoti Seibala ari kutevera munzira yaGalado uyo akapunzirwa pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouth America zvaakamuita pepe. Bhozi chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi ari kutora zvekare nguva yakadai kupa mukana wekurwa kune vamwe vatambi vemuZimbabwe kusanganisira vechidiki veCharles Manyuchi Academy. Mutambi uyu anoti ari kuita izvi kuti asimudzire mutambo uyu mune vechidiki vane chipo.
Isi kumashure kwesaitambura kuwana pekuti tidzidzire mutambo, asi nekuda kwokuti Mwari wakatisimudzawo tikarangira zvakarega tisimudzewo vamwe nekuti takasimudzwawo naMwari. Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grassroots vachiri vadiki kuti vasabatira mitambo pamusoro, vatange vachiri vadiki kusvika vakura kuti vazaexcelawo kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
MuZimbabwe muri kushaya vanoisa mari mumutambo wetsiva kuti kuitwe mitambo yakati wandei. Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia. Mutambo naSeibala wave wechishanu waManyuchi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitwa nevechidiki vemDC muHarare apo vePollard vachiti vave kuda kuenda kunotaura nenyika dzekunze kuti dzibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwanga zomuhle yikudibana ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuNhlolanja 2020. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje kade mini langa lama UD kade hlangana iHarvest House. Bebathe wona sebengiqedile umhlangano basengene eStreetville ka Nelson Mandela. Kodwa kade sivevindiyo leyo ready kwelinye side ngamapolice.
Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo beMDC okugcine kugoqela uZulu Makhaza.
Ya into esavisa yesivile kakhulu le kodwa nje kuli problem ebangelwa ngokhulumeni ngoba ukhulumeni kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla namthini ngathi airport bengakahambi ukuze bayafika le bazi bayefakwa isibhedlela njengokuthi.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane lecoronavirus ngemva kokwethekelela kweleChina. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kubikwa kuyikho osokuvimba intuthuko kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo bebandla leMDC kwangenela loZulu Makhaza. Abakade betshengisela laba batshele iStudio 7 ukuthi balandele inkuthazo yenkokheli yebandla leMDC ukuthi batshengisele besola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokoma kwempilo ngenxa yombuso webandla lezanu PF. Abantu laba bebetshengisela ngokuthula behlabela ingoma ezichothoza uhulumende amapholisa asebaphosela intuthu ehitshayo bachitheka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Thamsanqa Hadebe laye obekhona kulokhu kutshengisela.
Right, namhlanje kade mini langa lama UD kade hlangana iHarvest House befuna ukuthi babonisane ukuthi bangenza njani udaba lokuthi bakuhambise njani ukulungiselela ukuthi labo njengoba uPresident wethu wasitshela ukuthi u-2020 umnyaka we-action lokuthi engisela ukuthi silungisise sithengise ilizwe lonke lalabo abaphetheyo ukuthi ngomeni bathe wona sebengiqeda umhlangano basengene eStreetville sika Nelson Mandela kodwa kade sivevindiyo leyo ready kwelinye side ngamapolice.
Manje kugcine kusenzakalani belokhu betshengisela na kumbe bagcine bevinjwa bahle bacitheka?
Ya bagcine sebephoselwa amatiye gasi sebegijimiswa sokukathesizo abantu sebephonga ukungena yonke ndawo zaleka sebebuyela ezindlini zabo ukubona kwami.
Akula yini ababotshiweyo?
Ngikhuluma kanje angikazi ngoba nami kwenye indawo ngikade ngikhonapho
So ngiwe inyindawo lapho ngisezi ngelela abafana bami ukuthi ngibuyele lati.
Sizwa kuthiwa abantu makhaza labo bebesebengenile labo ezidaladeni bencedisana labakhula be MDC.
Lonelo liqiniso ngobuyazi umuntu isekeli zonke zezimbabwe. Lazo silomoya ukuthi abantu be MDC makenze something babathungamelele ukuthi bachange ubuthungameli noma ukuthi i-government yaleli lizwe ukuthi lokhu ekwenzayo kuyeleka kusuthisa onke muntu kodwa kuzisuthisa bona bodwa abantu be-ZANU PF.
Kahle kahle injongo yokutshengiselana leyi bekuyikuyini?
Ukutshengisela okwenziwa ngabantu laba ukuthi batshengise u-government uhulumende we-ZANU PF ukuthi kabazi abadabanga kati batakazeleli lokhu okwenzakalayo ukuthi amafutha ezimota aphongukhwela isikhathi sonke intengo yezinto ezithelile emashops iphongukhwela uhulumende ezithulele ungazathi kaboni lutho.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe lilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe selinqume ukuba kube lokutshengisela kwabantu elizweni lonke bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganeni lentatheli izindaba eHarare namhla, uChamisa uthi ukubhoda akwenze elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana lozulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela kabesabi ukutshengisela.
Abantu bathi mongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba kabasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithi kakube lokuthula bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula eziswini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha. Ngoba iqula lamabandla lePolat lisehluleka kumayensa abantu njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kulele ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU PF.
Umongameli uChamisa ukhulumile ukuthi abaningi vele sebesithi selisiphuzele thina. So phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze kwahle. I-school fees kunenge akuphela ukudla kuyaswelakala indlala kunenge kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi enough is enough.
Omela emathebeleni othethele ePhalamende engwe-MDC uNkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele abala choice anything bajoyina ngoba vele thina asila lutho sivele siyasidubekela from kudala. So nxa umumo olizwi njenje akula nto esizuza ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke yenziwe elizweni labayofuna ukuparticipata bebe yinxenye yabo.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele ukuthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba Mnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelayo emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis. Kodwa ube sithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekele ngomunye omela inhlanganiso yabe National Youth Service umnumzana Andifazi Banda othi bona kabavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protest lawo akhulunywayo afuna ukuyenziwa yi-MDC Alliance ka-Nelson Chamisa. Thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association iZimnasca asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke ku my issues are violence.
Ezinye ingcwethe ezigubulunga izombuzo zithi ukutshengisela osoke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso ezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba kukhulunyiswane okumqotho hashi phansi kwe-Poland engagoqeli amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane lecoronavirus lona eselibulele abantu abazinkulungwane ezimbili kwele China. Obona ngezemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Poshia Mananganzira utshele iStudio 7 ukuthi owesifazana lo uvele kwele China lapho asebenza khona. Uthe njalo behlala esiqintini lapho okwaqhamuka khona lomkhuhlane. Kodwa uthe akalazo impawu zawo. Ukugcinwa kowesifazana lo sokuthiye iningi lingahlalisekanga eHarare linakanela ukuthi engaba elawo lomkhuhlane njengoba evela kwele China. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Charles Nyoni.
Ya into esabisayo sivile kakhulu le kodwa nje kuli-problem ebangelwa nguhulumende ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla zamthini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhisi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhontena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngase-China kumbe ukubuya ngapha ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukusigcina nje kanye nokuselapha okufunakala i-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane ungavele onzima uvele sizakufa ngokuningi.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kwele China kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lo mkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abamba abantu ngamandla ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakatsha kwele China akutho ukuthi kuyaphambanisa ukudlelana kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoloza impilo kaZulu kwele lethu leli ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwande kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani nokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu njalo uzaphonga ukufiyekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu ukuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezidingele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo oluntu. inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kubikwa kungokunye okuvimba intuthuko yamabhizimusi elizweni. Lokhu kuvele emhlanganweni wabosomabhizimusi abawenze lo mphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayinzenza kobulawayo namuhla. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi izikhubeko ezinje zibenza bengenelisi ukuba bahlele kuhle inhlelo zabo zakusasa ngoba bengazi ukuthi ikusasa yakhona ibabekeleni. Umphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayinzenza uvumile ukuthi bayakunanzelela ukuthi imithetho ihlala iguqukile kodwa ke bakhangelele ukuthi lonyaka bathuthukise osomabhizimusi.
So as a government, we know that issues of foreign currency are troubling us. We have high inflation.
Njengohulumende siyakwazi ukuthi udaba lwemali yangaphandle luluhlupho. Abathengisa okungekho emthethweni bayanda ngamandla. Amankampani ethu alungisa impahla ezilutshwane. Lokhu ngezinye zenhlupho engizaziyo. Kodwa ngibuyela ukuthi ngizolilalela. Ngiyavuma ukuthi imithetho yethu ihlala iguquka. Ngakho ngizalilalela. Sihlanganisa amakhanda ndawonye. Kodwa ke ngomnyaka ka-2020 sikhuluma ngela kusasa njalo lokulungisiswa kwempahla.
2020, we are talking about prosperity.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yebulawayo Leather Cluster umnumzana Fungaye Zwinondiramba uthi umumo okhona elizweni okwamanje ubadalela imigoqo.
Esifunayo kuma policies yikuthi ama policies lawa kumele abe into A1 for some time. Ukwenzela ukuthi nxa uyenza ibusiness yakho uplan around those policies. Kungabe kuloko kuchintsha ukuplan ibusiness kuyacina sokuhlupa kakhulu.
Omunye wabosomabhizimusi obesemhlanganweni walamhlanje umnumzana Lizwe Sibanda ukhala ngokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswayo.
Hayi, kunzima kakhulu kithi esikubhizinisi ukungacaci kwemali le esetshenziswayo. Namhla US dollar, kusasa nge-UT bond. So kuba nzima kithi ngoba kuyabe kumele futhi sithengise nge-bond note kodwa nxa sesiwodwa labe sihamba siyawodwa khona sebefuna imali yangaphandle.
Umnumzana Kholisani Moyo ingcwethi kwezenotho esebenzela ikhansili yakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende acace ekwabeleni imali yaphandle kwelizwe.
Thina ke kobulawayo esikukhangeleleyo kubana sazi ukuthi kanti siphiwa imali enganani. Njalo singakwazi ukuthi imali yangkhona siyiphiwa enganani. Silakho ukubana sichazisele wonke umuntu ukuthi sisebenze njani leyo mali esiyiphiwa nguhulumende.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthethe leli thuba lokukhuluma ngoduko lwamafutha ezimota.
Abantu abagenuine failing to access ifuel, but ifuel esihlahleni emgelweni lwesigcwele izolo imedi iresearch yethu phakathi komuzi, and we discovered that ama-Honda Fit ambama they were now charging in between $8-$12 silesigelekeqe kucorruption. Ifuel
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni e-Rainbow Hotel kobulawayo ubuqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekthali. Idolobho lakobulawayo lilamakhampani amaningi kakhulu avalwayo ngenxa yesimo somnotho esilokhe sisiba sibi. Imizamo yokuvuselela amakhampani ilokhe ingakabi lempumela ejabulisa uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqhamuke eHarare namuhla. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe uSecretary of State uMike Pompeo ugqibe uhambo lwakhe kwele Ethiopia ngokuphatheka emkhosini wabesifazana owe Women's Public Diplomacy. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge lafika kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2012. Kule nkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa lengxenye 75,200 esezifunyenwe zilegciwane leli emhlabeni jikelele. Udubo lwentethe ezidla izilimo oluqale kwele Kenya lubikwaso lufike kwele Uganda. Lolu dubo solo sesatshelwa ukuba luzadala umonakalo omubi emazweni angempumalanga yezwekazi le-Afrika. Uhulumende namuhla wehlise impadalo yokuloba imihloliso ye-O-level A-level ebikhwezwe lugatsha lwezimseki ngesilinganiso esiphezulu esitshiye inengi likhala. Lolu gatsha belukhuphule impadalo yokubhala imihloliso ye-O-level isuka ku-$15 i-subject inye isiya ku-$190. A-level yona ibikhwele isuka ku-$26 yaya ku-$351. Kodwa ngemva kokukhala kwabafundi labazali, umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema wazise ukuthi abafundi sebezabhadala imali ekade bevele beyibhadala ukuloba imihloliso yabo. Ngamanye amazwi, abafundi abaloba i-O-level bazaqhubeka behlawula i-$15 kuthi abe-A-level labo bazahlawula i-$26 i-subject ngayinye. Sixhume umzali umnumzana Greta Vodloza Spanda yena othi kuyajabulisa okwenziwe nguhulumende.
Babudaba lolu ludaba oluhle kakhulu olufika endlebeni zethu njengabazali abalabantwana abasezikolo, njengabazali abalabantwana abangelayo imali yokubabhadalela, ngoba kathesi kunje sesikhangelele ukuthi abantwana abaningi abashiye kubhala imihloliso yabo, ngoba njengabazali sinakasilayo leyo mali eseningi kangako kade sibeziwe. Yikho-ke ngalokho sokwenze nguhulumende ukuthi azinuke amakhwapha, yiyo indlela eqondileyo naleyo ukuthi uhulumende kumele alalele abantu, njengobana wathi yena unguhulumende olalela abantu.
Kukhona yini lapho elingafuna ukubona uhulumende engenela khona njalo?
Baba, kuningi kakhulu ngoba ngakhangela ngathethi indlela okukhwezwa ngayo izinto. Uhulumende sithi kangenele uhulumende akhulumisane laba babhizimusi, ikakhulukazi kwizinto zeneze ezidliwa nsuku zonke. Uhulumende ukhanye udonsa inyawo nxa kuyizinto ezaffektha abantu izikhathi zonke, ngoba ungakhangela ukathethi bonke othukela, ukhangele kathethi bonke o-transport, ukhangele ofuel, izinto zonke zinezinto ezi-basic. Kodwa uhulumende uyazidonsa inyawo kakhulu nxa kubuya kwizinto zeneze ezikhangele uzulu. Ikhozi uhulumende kakathithe nxa kukhulunywa ngezinto ezibamba uzulu, izinto ezizona ezaffekth uzulu imihla ngemihla. Uhulumende kathithe akhuphe abantu emlilini lo abaphakathi nakwawo. Izikolo fees zonke lezi ndlela ezikuyo kathesi, abazali kasizene lisi thina izikolo fees lezo, angenele abeke amafees esizawenelisa ezibhedlela futhi sithele nzima. Babankomo, uhulumende kathitha lungisise indaba yezibhedlela le ukuze sikwazi ukuya ezibhedlela siye kwelatshwa kuhle.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngumzali ohlala eNkabazwe. Lanxa ithemba selililutshwana lokuthi umanyano wamabandla anqotshwa kukhetho owePoland uzaphumelela ukwethekelela amazwe asentshonalanga ukuyawacela ukuthi ayekethise izijeziso zenotho, lumanyano uthi uzaqhubekela phambili. Lumanyano ubikwa uzavakatshela amazwe athile eSouth Africa, la mazwe ambalwa ase-Europe kanye le-United Kingdom. Kubikwa kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezine lengxenye $4.5 million. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane lapho kubikwa kuzafika lumanyano, umnumzana Tifa wajapi bango ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lilodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yikuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona into leto eyodwa ethengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe, kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango?
Ilizwe leZimbabwe babukhande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi, ama-reforms ayafuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukwazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practical. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi le nto efana lokuthi iyokwehlukanisa ukuthi umnotho weMatabeleland udliwe eMatabeleland umnotho owenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyana kodwa ke practically akula ngisho lento eyodwa edingisayo ukuthi kule nto enjalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kusafana lakho khona lokhu. Into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ngama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwaphi amazwe bungavuselelwa nje lakusasa. Kodwa as long as ama-reforms lana no engazange yenziwa okuqiniso genuinely alalala akusezi kube khona ukudlelwana bona abafisa ukuthi ngabe buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe, bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwada abebe-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso. Izinto ezifana le-corruption ekhona elizwe lakithi e-US kulale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo kwathi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwa kweqiniso kodwa bengaboshwa abantu betshaya isanda beqeda laphana
Umnumzana Tifa wajapi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane lapho kubikwa kuzavakatshelwa ngumanyano wePoland. Obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale kweleBhilitane.
Oh,
Uzinja ziyamluma esigqibela uhlelo lwethu ngengoma emnandi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare okuqoqwe ngabasakhulayo beMDC. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.